Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri ndira 7/2020. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reHuman Rights Watch rinoshora nyika dzeSouth Africa neBotswana pamabatiro adziri kuita vapoteri. Vamwe vagari vekuChimanimani vakawirwa nedambudziko redutu mupengo recyclone Idai vanoti hurumende iri kutora nguva kugadzirisa dambudziko ravo. Rimwe sangano revanorarama nekutengesa mumigwagwa riri kuronga kuenda kumatare edzimhosva kuti rimise kanzuru kuvatandanisa mumigwagwa. Semazuva ose tichanzwa mameseji enyu amatumira kustudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vanorwira kodzero dzevanhu vari kushora zvikuru nhano yatorwa neSouth Africa iyo yadzika mitemo mitsva inobata vapoteri neavo vari kutsvaka upoteri munyika iyi. Sangano reHuman Rights Watch rinoti harisi kufara nezviri kuitwa neSouth Africa pamwe chete neBotswana munyaya dzezvavapoteri. Mukuru weHuman Rights Watch kuChamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vaudza Studio 7 kuti apo South Africa iri kudzika mitemo inobata vapoteri, Botswana iri kudzorera vapoteri kunyika dzavo pasina kubvumirana nevapoteri ava. Tichienda pamhepo, hatina kukwanisa kubata mutauriri wezvemukati menyika kuBotswana, asi tabata vaMavhinga kuti tinzwe pamire sangano ravo panyaya iyi.
Hongu ichokwadi kuti hurumende yeSouth Africa yava nemitemo mitsva inotarisa magariro evapoteri muSouth Africa kutanga kwemwedzi uno waJanuary 2020.
Mitemo iyi inotii?
Zvinosanganisira kurambidza vapoteri kuti vapinde mune zvematongerwo enyika kunyika dzavakatiza vachitsvaka upoteri muSouth Africa, uyezvewo mukati meSouth Africa havachatendedzwi kupinda mune zvematongerwo enyika.
Izvi zvinokanganisa vapoteri sei?
Izvi zvinogona kuvhiringa kodzero dzevapoteri chokutanga, uyezvewo zvinogona kunyanyisa kuomesa upenyu hwevapoteri. Nekuti mitemo iripo iyi yava kutaura kuti hakuna mupoteri angadyidzana zvachose nenyika yake kwaakabva, kureva kuti chero kuda kutsvaka mapepa ekuti kuda kutsvaka umboo hwekuti ndakadzidza muZimbabwe kana uri mupoteri akabva kuZimbabwe, zvinenge zvaakutorwa sekuti wadzokera wava kuda kuti uchichengetwa pakare nenyika yako kwawakaberekerwa. Mitemo iyi yakaomarara zvikuru sei, kunyanyisei panguva ino nyaya yezenofobia, kuvengwa kuvapoteri nevabva kure, iri kutekeshera mukati meSouth Africa.
Semunhu anorwira kodzero dzevanhu, munoona sei mitemo iyi? Munotii pamusoro payo?
Hationi sekuti South Africa yagona kubata nyaya iyi. Iri kukanganisa nekuti iri kuchikora kodzero dzevapoteri ichiita zvisingaitwi nedzimwe nyika dzakapoteredza. Asi zvakarewo panguva imwe chete iyoyi tiri kuona kuti kuBotswana kune rimwero, nekuti iko zvino tinonzwa kuti vanhu vari pakamba yeDukwi refugee camp, maZimbabweans vese vari ipapo vari kunzwa vari kufanira kudzoserwa nechisimba kuZimbabwe vasina kubvumirana nazvo. Uyezve zvinotonzi pavanhu vanga vachidarika 3,000 vanga vari paDukwi camp, maNamibians ese akatobiswa kupera kwegore rapera. Hazvina kumira zvakanaka mabatiro ari kuitwa vapoteri mukati meSouth Africa zvakarewo nemukati meBotswana.
Mukuru weHuman Rights Watch kuChamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vaari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. Vamwe vagari vekuchimani mani vakawirwa nedambudziko redutu mpengo nemafashani emvura recyclone Idai vanoti vachiri kugara mumatende sezvo dzimba dzakaparadzwa uye hurumende iri kutora nguva kugadzirisa dambudziko iri. Vanhu zviuru mazana maviri namakumi mashanu vanonzi vakasara vasina misha. Vamwe vevana vakawirwa nedambudziko iri gumi vakaendeswa kuChina pazororo rekisimisi kuti vambozorora pfungwa kuChina nemuzinda wenyika iyi muZimbabwe. Vana vakawanda vakasara vasina kugadzikana pfungwa nezvavakaona zvinosanganisira kufirwa nehama uye kuparadzwa misha. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvekutongwa kwematunhu nemagariro evanhu vaJulai Moyo kuti tinze divi ravo sezvo nharembozha yavo yange isiri kudayirwa. Asi tabata mumwe mugari wekuti mani vapadon maguta.
Ndikati takapinda 2020 zvakanaka. Asi dambudziko ratinaro kubudikidza nematambudziko atakasangana nawo muna 2019 ebiti mupengo cyclone Idai. Tichine vanhu vakawanda vari mumatende hurumende yaingoimbisa vaiimbisa kuti vanhu vachavakirwa dzimba. Up to now dzimba asati dzaabvo takutobata futi nemachi ndinezi 12 months. Mvura yakanaya panguva yekundopera kwegore vanhu vaingonayiwa vari mumatende. Tine matende matatu ari muno muward 15 ngangu kune inonzi Nyamatanda negarika ina Abroton camp then kukopa tine kembi iripo pakopa growth point chaipo more than 500 families dzirimo ane wavo vachiri kutambudzika vasati vawana pokugara tongozva kuti vachapuwa mastende asi mastende acho asati abuda.
Asika tiri kunzwa kuti pane panga pachida kumboratidzwa vanhu nzvimbo dzekuvakira iwo nezuro unoyu. Mukatiudzwa kuti zvaifamba sei?
Angori makuhwa ari kungofamba akadaro. Nhasi chaiye ndambotaurawo nevari mumatende macho. Vari kungotaurirwawo kudaro havasati varatidzwa. Vari kuti kune vamwe vacho manini vakaenda kundoratidzwa kuti ndopachada kuti pagare vanhu asi hapana munhu atapuwa stand. Ziri kunzi council ichavapa maoffer letters but maoffer letters acho asati abuda.
Vanhu ava saka vari kuwanawo chikafu kubva kupi?
Maziro endiri kuzviita kafu vanga vari kuchwana nenzira dzinenge mbiri. Pane chaimbobudawo kuhurumende chikazomboita mutauro wekuti vanhu vapuwa chikafu chaexpire. Kwozoitawo kune madhona arikowo vana World Vision vana ADRA nevamwe vakasiyana siyana vari kuvapa iri mari inokwanisa kuti inge ichisustaina each family depending nokuti mubamuwo mune vanhu vangani nemuzizi kana pakazi 400 per head izi kana muri 5 is 405 mupuwa marenyu ari kupuwa iri keshi chaivo. Saka ndo ine fomula yanga iri kushandiswa munhu apuwa mari ozotsvaga kwokutenga chikafu chake.
Ko vana vechikoro zviri kuvafambirawo sei?
Vana vechikoro kune vamwewo vashomanini vakamboitawo mhanza zvekuti vakawanawo madhona aingonyudzanyudzawo pavana vakasangana nedambudziko recyclone vakabhadharirwa. Asi vazhinji vabereki vari kuzvionerawo. Hurumendewo yakangokurudzirawo kubva pakaitika tsaona yediki mupengo kuti hatidi kuona mwana wechikoro unodzinga taurira naye asi ananga aende kuchikoro. Tingada kutaura hedu tichiti pamazviro endiri kuzviitawo handisati ndamboona vana vari kunyanya kutotoroswa kuti dhokera yamunotora mafizi asi vabereki vari kuzvibhadharira.
Ko zvikoro zvakapwanywa zvacho zvakazovakwa here?
Yes, tine maschools akavakwawo Achimanimani High School nepangangu Primary School muno modi nechiri modi 15. Hapane zvakaitwawo takaona matenesi akatorwa nemvura pane akareplesa dzimwe dzimba dzematicha dzakarohwa nemvura dzakagadzirwa. Then kwana mutsvangwawo uko kune kwakabatsirwawo nevamwe vanhu vakasiyana siyana. That special mention pane vakomana anonzi Nafimen Chari vairaizawo mari dzavairaizawo. Vane activity yavakaita kuzvikoro zviri kukana risiti ukoko. Vakabatsira futi nokupa vana bhutsu dzekupfeka kune vana vanga vachishaya. Saka pane activity yakaitika pakuzama kumendena maschools. Asi zvisinei muna December umomumu na November pakanayiwo mvura yakati wandei yakaparadza futi zvimwe zvikoro zvekuda kuti zvigadhirise. Pana Nyambeya nepamachongo apa paward 13 nemaschools kwirire primary school yakaafektiwa. Nyambeya primary school yakaafektiwa. Saka there is still a lot of work.
Ko migwagwa iri kugadzirwawo here?
Migwagwa iri kugadzirwa but taura shuwao pesi yacho zvayo yakati dzakire tinga kuti maybe kunetawo kuna resources asi activity iripo sina much data pane zvakanga zviri soon after cyclone idai because after cyclone idai takambovhurirwa neroad yairwadza yaitenderera kuti yaende kwamutare kuti take more than 12 hours kana kuti take kana kuti 3 hours kuenda bhezi redi yanga yakashata asi vakazomanikidzwa kuti vavhurevhure paskyline pacho ndopavakwanisa kupinda nemotikari but hazvisati zvaperera mabridge asati anyatsokuvapo asi at least zvaananezvo vanhu vanongofambawo neipapo vachienda kwamutare.
Hamusi kuitawo here dambudziko rehumhutu kana kuti mosquito nekunaya kwakuri kuitawo?
Ya humhutu huriko, mosquito dziriko, ndiri kutorumwa panditori panapa. Chichemo zvacho ndiekuti hurumende Ministry of Health vafanika kuno kuti mani ava vane mawodzi vanongoselectawo mamwe mawodzi vanoti anti malaria control vanosipureyawo mamwe achisarawo kunze. Saka tinombopota tichibvunzwa dziri kufamba sei kuti aiwa kune maareas atinozoziva kuti mosquito dziriko dzine malaria kwozoitawo mamwe maareas atinoziva kuti mosquito dziriko anonzi manutrient mosquito haakonzeri malaria saka kungorwadziwa henyu kurumwa asi hamubatwi nemalaria saka mosquito dziriko zvecho. Tokokumbira kudai zvaita mawodzi yese aingosipureyo asaitira kunzi inosipureyo inombosara because muri kusara macho tikuonawo kuti vanhu varikubatwa nemalaria munozi mosquito dziri madzikonzeri malaria macho.
Mugari wekuchimanimani vapadhon maguta vange vari parunhare kungangu na Blessing Zulu westudio 7. Sangano rinomirire vanorarama nekutengesera mumigwagwa Revenders Initiative for Social and Economic Transformation rinoti riri kuronga kukwira kumatare edzimhosva richida kuti rimise kanzuro yeHarare kutandanisa nhengo dzaro kubva mumigwagwa nemukati meguta madziri kutengesera. Mukuru weVSET vaSamuel Wadzai vanoti vatonyorera magweta avo tsamba yekuti akwire kudare repamusoro kuitira kuti dare iri rimise kwavanoti kushungurudzwa kwenhengo dzavo nevashandi vekanzuro yeguta reHarare. Izvi zvinotevera matanho anonzi ari kutorwa nekanzuro yeHarare ekubvisa vanotengesera mumigwagwa ava mukati meguta ichivaendesa kunzvimbo dzakatarwa kuti vashandire. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vawadzai.
Chirongwa chavakataridzwa kuti vari kuda kutoita despite kuti tanga tamboita matanho tichigare navo pasi tichionesana kuti nyaya inogadzisika nokugara pasi vanhu vachionesana kuti pekushandira povandudzwa sei powedzerwa sei. Saka mukatarisa mavhiki maviri apfuura mamembers edu mavendors akawanda muHarare aimhanikidzwa achimbunikidzwa achirohwa vakawanda vamwe vakatombosungwa vachitorerwa zvinhu zvavo vazvinhu vasina kudzoswa zvinhu zvakadzoswa nawiri yokunzi vanhu vari kubviswa mucentral business district. Operation yakatitorawo nesurprise because hatina tatange taudzwa seboka tiri boka rinoshanda even neHarare City Council yacho saka tinenge tatisina kuudzwa kuti pane maoperations akaita sewai.
Matauro nyaya yekuti mune urongwa hwekuti munge muchienda kumatare ndezvipi zvamaita panyaya yematare iyo?
Tatoenda kumalawyers edu atinoshanda navo tatovataridza kuti izvi zviri kuputsa kobhero dzedu saka mapepa atatonoendesa sevhise kuti andoongororwa namagweta edu kuti tiise in agent high court application kuti Harare City Council nehurumende zvimiswe kumbunyikidza kuri kuitwa mamembers edu mastreets and izvi zvirongwa zvatoda kutoita kutanga mangwana chinda mberi mapepa zvedu takatonoendesa ava nemazuva avako kwangosara kuti chinge tichitsanangurirwa kuti tofambisa sei mastages acho.
Tiri kuonawo kuti kanzuro yeguta reHarare takataura nameya mazuva mashoma adarika vachitaura kuti urongwa hwavo hukuru ndehwekunge vachibvisa vanhu mumigwagwa. Imi muri kupokana nazvo sei tichiona kuti mumugwagwa magara musingabvumidzwe kuti munge muchitengesera?
Dambudziko riripo mukoma Jonga ndezvekuti takambobvuma kubuda mastreetum munotombera emakore maviri mapfuura e2017 akalongwa olonjwa operation yekubvisa vanhu takabvuma vamwe vedu tikaenda kunoshandira kucocacola kucoventry tarisiro yedu yanga iri yekuti kwataenda uku patiri kushandira pachavandudzwa ende ndo yanga iri promisi yanga yapiwa neHarare City Council ndo promisi yanga yapiwa nehurumende asi hazvina kuitika izvi. Mukatarisa izvezvi izvi pari kushandira mavendors especially kucocacola vari kushandira pane jecha even matoilets hakuna kana mvura nothing zvamboitwa kugadzirisa pari kushandira vanhu. Asi panga pane chiimbiso icho chekuti mukabva mastage mukaenda kuna Coca-Cola mukaenda kuCoventry holding day tichandovandudza pamunoshandira pava pane mvura pane matereri kuti zvinopitwa. Saka tigoni kuteerera vanhu vanotivimbisa zvinhu zvavasingazvizadzikisi. Ini meya tinokurukurira navo pameetings akawanda tichivaudzawo tichivaonesa kuti izvo zvoitwa sei. Asi iye panyaya dzekubudisa mavhenda nechisimba handifungi munowirirana navo.
Imi muri kuda kushandira migwagwa muchichema kuti kwamuri kunzi munoshandira hakuna zvimbuzi nemvura nezvimwe zvakadaro. Migwagwa muri kuzowana kupi zvimbuzi nemvura?
Mukatarisa mucentral business district mune matoileti arimo haanazvawo kuwanda but matoileti arimo anototibatsira kuti at least iripo toileti chero kuri tinondomira mukiyu but at least toileti irimo ndo point yokutanga. Pendi ichipiri ndeyekuti taitarisira kuti taenda kunana Covent ikoko hurumende nemakanzuro aya achakwanisa kucreate yatinoti natural market. Natural market ndeyekuti maakubvisa kana mabhei zekuti vanhu vakwire kana makombi mutaun zvoitirwa muchidimbu chokubudikira nokupinda mutaun saizvozvo so that makastomers anoramba achiuya katinenge tichishandira ikoko. Mutaun izi vanhu vanenge vachibva kumabasa avo tinongosangana navo zviri pachena zviri izi. Ichi natural market yekuti munhu unongosangana nemakastomers ako.
Mukuru wesangano Revenders Initiative for Social and Economic Transformation Vasamil Wadzai vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7.
Inyaya iri kubva mumaringe nezvabataura kuti kusava kukondera zvirwere hakukunikana navo kungoti bezvivi izvi zvamaita apa panzvimbo yazvitengesa dai mazviitira apo. Saka tikasiya zvakadaro urwere hunopararira nyika yese sezvotadza kuhugadzirisa. Saka tafunga kuti tivaratidze pavanofanira kutengesera. Kurukura navo hatiiti zvechitamboko tichatanga taita maawareness programs hatichatenderera nyika yese tichitaura kuti wedu wei apa hapatenderwa apa hapatenderwa anenge asina kuteererawo hake ndiye anozongosangana nevakomana vekanzuro kuti ayo aenda unotengesera apa enga takakudza vanharaunda idzei.
Meya veguta reHarare vaHerbert Gomba vachitaurira Jonga Kandemiri kuti danho ravari kutora harina kuti vavengana nevanotengesera mumigwagwa asi kuti rakanangana nekuunza utsanana muguta ravo. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Mukronika mune nyaya yekupurwa nemapurisa kwaitwa mashurugwi akange aine mabhemba vachida kutorera vanhu zvicherwa zvavo pane umwe mugodhi kudhubhi kumatebeleland north pakafa umwe chete vamwe vashanu vakasungwa. Muherald mune nyaya yekupiwa mukana wekubisa mari yechibatiso inoita makumi mashanu ezviuru zvemadhora ezimbabwe kwakaitwa amai Mary mubai wachiwenga kuti vatongwe vachibva kumba. Munewsday mune nyaya yekutsvakwa kwakaita muzinda weIndia muzimbabwe kubelgravia. Mudaily News sangano rinobatsira vanhu reCatholic Relief Services ravzivisa kuti Zimbabwe yakatarisana nenzara huru. Yasvika nguva muchirongwa chino yatinokoka vateereri veStudio 7 kuti vataure vega zviri mupfungwa dzavo.
Magadigo paStudio 7 apo ndinonzi Trust Sherekeza. Ndinorambotaura zvangu paemaenderano nezvinhu zviri kuZimbabwe. Zvava upenyu hwaoma muZimbabwe kwete zvekufungidzira. Zvinhu zvaoma. Vatinongoti wavamwe vachiti hanzi kaheyi zvinhu zviri kuita nani. Nochiya kuti nani achiri papi. Zvava vanhu ngavatiitire masiriasi. Vamunangagwa muri kutonga ngavabetserewo vanhu vedu. Ko zvinhu zvaoma muZimbabwe.
Aiwa ndinotiwo kundofarisa mose vanamukoma Jonga nevamwe vanoshanda kuStudio 7 chiti makadii kune gore idzva iri. Aiwa ini nyaya yangu iripo paSouth Africa pakuti government zvaronga pa handizvo nenyaya yekuti haungati ndarohwa ndapedza kurohwa ndondichienda kune munhu yeye ndinoti imimi ndokumbira obepa ndirova rekuti ndichivhe ndende kwakati hape kana ndichitizira kune imwe nyika nee ndichiti nee ndichida rubatsiro ende na iwo vanenge vachiona kuti munhu uchazonotaura kuti ah tukurohwa zvakadai. Saka hakuna bepa ravanogara vakupa apa eSouth Africa ngaingotaura kuti no isusu hatichada marefugees muno, hatichada vanhu ava muno, chete kwete kutaura vachidzinga dzinga kana kuti vakaenda ivo varamaposa kanoita chimeeting chavo namunangagwa kaona zvakanaka kuti no vanhu vangativabate so aiwa izvi hazvina kunaka. Inangu ndini tinashe ndiri kuno kuPretoria, tinashe nimacheuri ndiri kuno kuPretoria. Aiwa kuno kuripa
akadiko westudio 7 inetwa last zifa ndoda kukwazisa wandikadzidza naye pakwaedza 2002 pakapedza 2002 ndozokwasa zvakare mhuri yekwazifa yose hama dzangu dzose dzekwazifa nehama dzekwemudzimai wangu kwatiri boy ndozokwazisa zvakare vese vanondiziva ndozokwazisa vekuchechi Word of Fire International Ministry inotungamirwa naprofet Muzira nekuti Arena of Grace. Ngenditaura nichiti muZimbabwe purezidendi vangu bvumidza kuti varungu vakwanise kupinda munyika yeZimbabwe nekushandisa maus dollar. Ndo zvirongodiwa nevanhu chete, vangoisa maus dollar nekupinza varungu, kutanga kuisa maus dollar vozopinza varungu, ndo kuti Zimbabwe ibudirire. Ipapo makasaisa varungu haZimbabwe imbofa ikabudirira. Zvese zvamurikuronga zvirongwa zvenyu zvese zviri kubuda kuti unobva December, unobva January to December muchingotaura chete, zvisiri kubuda nevanhu veZNPF. Vanhu veZNPF vakatobata nyika, vadatodestroy nyika, kutouraya nyika chai chai, kutodarika Satani wacho chai chai. Saka ngavaise maus dollar muZimbabwe vozoisa varungu.
Kwazuwai pastudio 7 apo nokukwazisai vanhu vese vari pastudio kubva pao iyo kutanga anatanonoka anajongata vese nevandisina kutaura nemazita avo tokukwazisai. Tinokufarirai nokuti munotipai chirongwa chine chekuzvekuita mupenyu medu, kwega hako kungoti hapana zvemungaitawo nokuti zvemunonga muchitaura isi tinozvizwa tichizvifarira, asi kungoti nyika yacho ndiyo yakashata. Tinokumbirawo kuti vatungamiriri veshavo vari apo avo vetiona avo ngavatizwirewo nyasha pane zvevari kuita, vangavapowo vamwe mukana wokutonga nyika iyi. Nyika iyi yakarwirwa ikaitwa dhemokirasi kuti umwe naumwe une simba rokutonga achigadzirisa nyika azotonga. Saka kana ivo voramba nayo ivo vanhu veZANUPF avo zvotarisa kuti tizodini. Kana vechiti ivo vanoda zvehondo, isusu hondo hatidi, tichitoda kugadzirisa nyika yedu zvakanaka. Izvozvi maticha ari kuti hatisi kuzopinda mumakilasi, saka vari kuzvironga sei kana ivo varivo vatungamiriri vedu.
Makadiko vateereri vestudio 7, vashamarari vose, vana Jonga Kande nanatanonoka Wande, ndotenda nenhau dzamunotipa dzechokwadi. Ndinomhorosavo mudzimai wangu amai Clarisi Nhongo Cherish, mwana wangu naclisa. Ndinomhorosa mafriends angu ana Moyo Effort, zvikuru wangu Laston, nemhuri yese kwaNhongo kumberembwa. Ndotenda.
Makadiko vashamarari vestudio 7, zvinhu zvakaoma muZimbabwe, zvinhu zvakaoma. Kana wakuona vana vane ma 21 years kana kuti vana vane ma 18 years vakuyambuka bhodha kuuya kuno kuSouth Africa kuzotsvaga basa, zvaoma. President wamunangagwa ngawo nepulani yedu iyi, zvinhu zvaoma veduyi. Nhasi chaikona ndichitonetseka nevamwe vana vasina kana pekutangira kana zvokuita hazvo kana chii, havana vana vari kutongonetseka kuti hanzi takauya kuzotsvaga basa. But age yacho kana ukaitarisa soka unorwadziwa mwoyo sechokwadi. Vamunangagwa ngavaone purani kugadzirisa zvinhu zvaoma veduwe. Ndatenda hangu studio 7 makandiyenyu mese. Ndofarira nokuma Jonga nevamoisa, ndofarira ndichimhorisa umwe mhuri yekwandlovu vari kusaka kumasvingo kuchiredzi. Unofara here ana mudhorongo anorisa ina nasitiro wangu ari kuchipingo go chiti munofara ira na maijeuma na sekuru vambosa kuchipinge koko munofara ere vambosa
pamusoro evadare vestudio 7 ndinokumbira kuvhunza kuti kana ivo vakuru zana PF vachireva kuti $10 yavo pari zvino ndorave dollar zvinorevei kureva kuti dollar ravo ndorave like ₹1 zvinobatsirei kana vanhu vakundikana ngavarege zvavo Mozambiki yakatambura nguva refu kusvika pari zvino yave nani yatori pamusoro pedu pati ya zvavari kuita vakuru vedu hatizvioni ngavazame kuti itirawo zvinoita
mangwanana akadaka muri yezimbabwe pastudio 7 apo kana muchifara nacho ngakandemirere nesu vashamari vestudio 7 tinotenda nenhau dzamuri kutipa totiwo makurukoto egoredzva kunyange hazvo takapinda mugoredzva tichitambura sevana vezimbabwe asi ishe tinoziva kuti vachatiswa chitendo rimwe remazuva katingoramba tichinamata tisarasa tariro kunyange mutungamiriri uripo uyu asina hanya asina rudo pamwoyo wevanhu asi jehovha uchaita sekuda kwavo ndapedza ngu
manzwa apfungwa dzevamwe vateereri studio 7 inokupai mukana wekutaura zvamunofunga isu hatina kwatakarerekera munofungei tinokukurudzirai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muamerica america yanyima visa kugurukota reiran rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika vange vachida kuenda kumusangano weunited nations security council kunew york nemusi wechina izvi zvaitika panguva iyo america neiran zvisiri kutaudzana zvakanaka mushure mekuurawa neamerica kwakaita umwe mukuru wemauto eiran mazuva mana apfuura pasi pechibvumirano chemuzinda weunited nations cha1947 america inotarisirwa kubvumira vane chekuita neunited nations kuti vapinde muamerica asi america inoti inogona kurambidza munhu kupinda munyika kana zvichishirwa kuti zvingakonzera kusagadzikana
Ikakinda parira kana mkatinda kwaira Awanyeza kunitarira maimwana neni ondorira Ukazongo nikungira maimwana ungazo nitamira Nakambo tenderera vakata sinzwaro Chiwele chemoyo niwe wapota Andidi kirambane azikone Zikazo vapa azutawira Andidi kirambane
kila chii hazvigone kambo kanonakidza zvikuru sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau sangano rinorwira kodzero dzevanhu rehuman rights watch rinoshora south africa nebotswana pamabatiro achiri kuita vapoteri vamwe vagari vekuchimanimani vakawirwa nedambudziko redutu mupengo recyclone idai vanoti hurumende iri kutora nguva kugadzirisa dambudziko ravo rimwe sangano revanorarama nekutengesera mumigwagwa riri kuronga kuenda kumatare edzimhosva kuti rimise kanzuru kuvatandanisa mumigwagwa tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ini ndini tanonoka wande ndiri muwashington dc ndoti moshera zvakanaka
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.